Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi, sorry nhau dzedu dzanhasi chipiri chivabvu 5 2020. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa navanelson chamisa dzinoti muzvare tabita kumalo vaprosper museyami vacharlton wende pamwe naamai lilian timotheos vadzingwa muparamende nhasi mushure mekunge bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Thokozani Khupe razivisa paramende kuti nhengo idzi dzidzingwe muparamende. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinozeya kudzingwa kwaitwa muparamende kwenhengo dzeMDC inotungamirwa navanelson chamisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nedzeutano dzinoti hurumende haina kuratidza kurongeka payakati mamwe mapazi ezveupfumi munyika avharwe dzichiti izvi zvichaita kuti zvinhu zvishate munyika sezvo zvinhu zvisina kujeka. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa vochema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa uye vanhu ava vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa. Muchirongwa cheThe Connection na8 pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa zviri kuitwa nevechidiki. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.